Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 26, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kuita musangano nevatori venhau pamusoro pesarudzo. Mapurisa anoedza kumisa musangano webato rinopikisa reCCC ravaita nevatori venhau muHarare achiti ari kudawo kusunga mutauriri webato iri vapromisi mukwananzi. Islanders inorohwa kekutanga mwaka uno mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita bata murefu bata mupfupi nhasi masikati muHarare apo mapurisa anga asiri mumbatya dzebasa amboedza kurambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita musangano waro nevatori venhau. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa aya ayo anga ari varume vashanu asvikobvutira mutauriri mutsva webato iri vapromisi mukwananzi mapepa avanga vachiverengera vatori venhau vachivarondedzera kusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo gore rino. Vatori venhau pamwe chete nevamwe vatungamiri veCCC vanga vari pamusangano uyu vaedza kubvunza varume ava kuti vanga vabvepi uye kuti ndava nani asi hapana mhinduro yavawana. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vabvuma kuti vanhu ava vanga vari mapurisa zvechokwadi uye vanga vachida kusunga vamukwananzi.
Ihongu mapurisa anga achida kuita basa ravo ichokwadi nevarend of arrest rakaishuwa nemagistrate court rinofanira kuti pamutemo mapurisa vati vaende naye kumatare ekumosva.
Mushure mekunge varume ava vaenda vamukwananzi vazoenderera mberi nemusangano wavo vachiti zvamboitika izvi mabasa evanhu vasingadi kuona sarudzo dzichifambiswa nemutoo wakanaka.
Hatisi kuziva kuti ndivanani asi kufungidzira kwedu ndekwekuti vasiri kuda kuti sarudzo dziannounsiwe muchokwadi. Vasiri kuda kuti vana veZimbabwe vave nefreedom of expression kutaura zvanoda kutaura sezvachikuita pano.
Gweta riri kumirira mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa musarudzo dzino Advocate Charles Kwaramba vaudzawo Studio 7 donzvo radaidzirwa vatori venhau kumusangano uyu.
Ndinotenda kuti vakati votera nevasina vese vane kodzero yekuziva kuti isu sepati tiri kufungei, tiri kuitei, tiri kurongei nekuda kwesarudzo ichangoitika. So ndozvatiri kungoita chete tichiri kufara parizvino. Hatisi kutaura mari dzavo, hatitenderwi nemutemo kutaura mari dzavo.
Bato reZANU PF nezuro rakaita musangano waro nevatori venhau apo rakashoropodza mamwe masangano aiongorora sarudzo uyo usina kuparadzwa nemapurisa. Vachibvunzwawo pfungwa dzavo pane zvaitwa nemapurisa izvi vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati sezvo bato ravo risina chekuita nechiitiko ichi harina hanya nazvo.
Isusu sebato reZANU PF hatinei nenyaya dzavamukwananzi nemapurisa. Idzi inyaya dziri pakati pavo, isu tinongoti ngavapedzerane. Tinongokurudzira mukwananzi kuti varemekedze mutemo. Ivo kana vari munhu asina mhosva vanongondozvipira, nyaya yongoonekwa, nyaya yopedzewa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaElton Ziki vanotiwo anenge apara mhosva anofanirwa kusungwa.
Uyu munhu anonzi Promise Mukwananzi aitotsvakwa nemapurisa. Saka chiitiko chakadai hachinei nekuti vanga vachiita press conference endi pane vanhu vanoda kumutora. Anoziva vanhu vari kumutsvaka, iye anoziva mhosva yake yaakaita.
Asi gweta uye vachiongororawo zvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kuwaniswa mikana yakaenzana yekushambadza mashoko avo kubudikidza nevatori venhau.
Tipanye kuti tichiri mukati mesarudzo totasa kuti munhu wese atedze mutemo uye kuti kana paine vari kutaurawo nevatori venhau havafani kuvhiringidzwa nekuti toona kuti kutaura kwemabato nevatori venhau chinhu chimwe chete zvakare chinosumudzira yetinoti democracy.
Paitika chiitiko chekumisa CCC mukutura mashoko kuvatori venhau ichi, munyori webadzi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padandemutande ravo reX iro raimbonzi Twitter vachishora bato rinopikisa vachiti riri kuita zvemadhirama senzira yekuda kuonekwa kunyange hazvo mapurisa ezrp ari iwo vakonzeresa nyonganyonga iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri Marare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvichakadaro, nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vanoti zvinoshamisa kuti ZANU-PF yakaita musangano wayo neZuro pamwe nehurumende vachishora zvakaburiswa nemasangano akaongorora sarudzo asi hapana vakakanganisa musangano yavo.
Zvakandemire kurambidzwa kwaitwa musangano wevatori venhau weCCC nhasi namapurisa mucherechedzo wokutaridza pachena kuti bato reZANU-PF nehurumende yaro vadzvanyiriri vanongoita udzvanyiriri hwaiitwa nehurumende dzavachena dzomurudhizha vachidzima kurambidza kana kubhana misangano yamapoka orudzi rutema tisati tasvika pagore ra1980. Mubati wehomwe yeZANU-PF vachinamasa vakatotaura zvabuda musarudzo isu nenyika tisati tatozviziva kubva kuzeki asi hatina kuona zvakaitwa.
Bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende vakaita misangano yavo neZuro vachishoropodza zvakaburiswa nemasangano akaongorora sarudzo akashoropodza mafambisiro akaitwa sarudzo nezeki. Tichiona zviri kuitika izvi tinoti here masangano aya achine simba rekunge achiburitsa zvaanenge aona musarudzo muZimbabwe kana zvisingawirirane neZimbabwe?
Mapoka anonge auya kuongorora sarudzo achangoramba achiita basa ravo, havavhundusirwi neZANU-PF nehurumende yeZANU-PF nezeki yeZANU-PF nokuti vanenge vachiita basa ravanhu vomuZimbabwe rokuunza utongi hwejekerere.
Idzo sarudzo dzakaitwa idzi takaona dziine zvakaa zvakomekedzwa zvakare nemasangano akaongorora sarudzo muna 2018. Zvizhinji zvacho zvainzi nehurumende tagadzirisa asi zvimwe zvichinzi hazvina kunge zvagadziriswa. Zvinosiya papi mabatirwo esarudzo muZimbabwe, Dr. Zembe?
Ndinoona kuti ivo vaongorori ava vanenge vachiongorora vari mumurayiro. Tombotora vesadhaki avo, Zimbabwe inhengo yesadhaki, saka ine kuwirirana kwayakaita mafambisirwo esarudzo. Saka mapoka iwayo esadhaki achangoramba achiita maongororo uye hakuna zvinoitwa nenyika yedu yeZimbabwe naivo veZANU-PF kuti vazoramba nokuti zvinhu zvakabvumiranwa nedunhu resadhaki. Saka zvichangoramba zvichiitwa vakandemiri nokuti zvine zvichiitirwa zviri zvavanhu zvokubetsera vanhu vomuZimbabwe navanhu vomunyika dzose dzomusadhaki.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Masangano anoongorora sarudzo veruzhinji pamwe nebato reCitizens Coalition for Change vari kuti munyika maberekera ingwe sezvo mhirizhonga ine chekuita nesarudzo iri kuwedzera munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weTCCC vaPromise Mukwananzi vanoti vatsigiri vavo vanopfuura zana vari kushungurudzwa kurohwa nekupisirwa misha mumatunhu akaita sekugokwe, Bwera, Harare, Masvingo, Uzumba nemarambapfungwe. Vati vatsigiri vavo 13 kumatunhu eUzumba nemarambapfungwe kumaTsvanaland East vakatotiza misha yavo mushure mekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Kaita kwaishiridzi, Dorothy Uchi naNomsa Maradzika vakatemwa nematombo vakazoripota nyaya yacho kumapurisa. Nyaya dzatiri kutaura dzese idzi dzine RRB namba ekupolisi. Uzumba maramba pfungwe kune vanhu vanopfuura 13 vadisplaceswa vakatotiza vasina kutogara kune dzimwe nzvimbo vabva ikoko.
Mumwe mugari wekugobe kabuyuni vashadrekana vatiwo mumwe wavo vaedhimurehwa vakapambwa nezuro manheru uye kusvika pari zvino havazivi kuti ari kupi.
Anozuro pata zvinzi umwe anozimurehwa angari kumasigiri kucolling station angoshayikwa bhabha kucommand center ana kuoneka kuti aendepi, mudzimai wacho hatombozivi kuti aendepi, izvo tirikutomutsvaka izvo hatizivi kuti ari kupi izvozvo.
Ukuwo sangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center kana kuti ERC rabudisa mashoko kuvatori venhau richiti nhengo dzaro dzaiongorora sarudzo dziri kushungurudzwa munzvimbo dzakawanda munyika. Mukuru webasa muERC Muzvare Barbara Bebe vatiwo nhengo dzava kukaroi Kariba nemakoni dziri kufondwa nevanhu vadzisingazivi vachivhurutsirwa kuti vadzoke kuzosaina mapepa ezvakabuda musarudzo akachinjwa.
Magwevers edu ari kuground vari kureceive mamessages from mostly from people that they don't know. And these people are asking them to go back kuma polling station and vari kuti hanzi they are supposed to get there and sign UV11 results forms.
Asi vakafanira kubata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya. Vatiwo nhengo dzebato reTRCC ndidzo dziri kuita mhirizhonga uye dzakarova nhengo yavo amai Barbara Rhodes kwaChirumhanzi nezuro.
Umwe wemaMP wedu amai Barbara Rhodes vakaatakwa nenhengo dzeTRCC constituents kwa nemapanga nemabhemba nechimba. Vakarohwa vakavhunika mbabvu vakakuvara musana mabhonzo mamwe kumusana akatsemuka. Kutaura kwatiri kuita kudai vari vaBarbara Rhodes vari muchipatara.
Asi mutauriri wemapurisa munyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati vati munyika mune runyararo uye vasati vatambira nyaya dzemhirizhonga dziri kunzi dzakamhangarwa kumapurisa idzi.
Munyika mune peace, mune runyararo as we speak now. You know, in all parts of the country, maybe we would need more specifics so that we can make a follow-up in my relevant police station.
Asvam kwananzi vapikisa mashoko avanyati aya vachiti munyika hamuna runyararo vachitiwo kuda kusungwa kwavo inzira yekuda kuedza kunyaradzwa kuti vasaite basa ravo rekutaurira nyika zviri kuitika panyaya dzesarudzo. Vari kuongora zviri kuitika musarudzo vakabva kusadic African Union, Commonwealth, European Union nekata senda vanoti sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa nenzira isingatambirwe nemitemo yesarudzo pasi rose. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa naSi Manerano vanga vachitarisirwa kuita musangano nevatori venhau kumuzinda wavo weState House mushure mekunge vambosangana nevaive mutungamiri weMozambique vaJoaquim Chissano masikati. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo masangano ari kuongorora zviri kuitika musarudzo anoti SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Carter Center pamwe nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Vari kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa nenzira isingatambirwi nemitemo yesarudzo pasi rose. Kuti tizeye nezvenyaya idzi, tabata mutoro wedu enhau Godwin Mangudla uyo ari muHarare uye tida kunzwa kuti zvii zviri kuitika. Waswera sei Godwin?
Ndaswera hangu kana maswerawo.
Aiwa tinotenda Godwin. Tanzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vangangoita musangano nevatori venhau, wabudirira here musangano uyu?
Musangano uyu hauna kubudirira asi tadziswa kuti ushaitwa. Wambenge wanzi ushaitwa nenguva dza5 manheru tikamhanya kuState House asi tikaudzwa kunzi ushaitwa. Then patadzoka kuNational Results Center tabva tichidzoka futi kuState House tasvika futi zvikabva zvanzi aiwa. Taakuzoita musangano uyu kana veZimbabwe Electoral Commission vachinge vazivisa ndofunga inyaya dzemaresults. Saka kutaura kuno kudai vatori venhau vese vamhanya kudzoka kuno kuNational Command Center uko takamirira kubva kuti ZEC inge chizivisa zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika kubva panguva ipi zvayo kubva pari zvino.
Iyo ZEC iri kutarisirwa kuburitsa kabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ko zvimwe zvakabudawo musarudzo yeparamende zvatatichinzwa kuti kune zvazvasaririra zviri kutarisirwa kuburiswa riini?
Zvimwe vari kupota vachingozvibudisa vachizvisa pawebsite yavo Asi mashoko atiri kutambira ndekuti zvamirirwa nemunhu wese pari zvino inyaya dzakabuda pasarudzo dzemutungamiri wenyika. Ndikati kubva nguva dzemakuseni machief election agent vanhu vese vakakurudza musarudzo dzemutungamiri wenyika vashedzwa kunational command center uko vari kuita verification yemaresults nekusaina kana vachinge vagutsikana nezvakabuda musarudzo izvi. Saka kutaura kudai iko zvino stages been set vanhu vatogadzirira zvinhu tangochimirira kuti sachigaro wezek vange vachidzika kuti vange vachitaura vachizivisa nyika kuti zvakafamba sei.
Tinoona kuti vazhinji vakatarisira kune sarudzo yemutungamiri wenyika iyoyi. Imiwo sevatori venhau mune runye rekupoererwa manzwawo kuti zvingadai zvichitora nguva yakadii kuti zviburiswe, nekuti tinogona kunge dzimwe nguva vanhu vachingotarisira asi pasina nguva dzatarwa kuti zvichaitwa nhasi.
Mutemo unoti veZimbabwe Electoral Commission vana mazuva mashanu kubva panopera sarudzo kunge vachizivisa izvi, asi mafambiro akaita zvinhu tiri kuona kuti vakuzivisa zvakabuda muparamende nekumakanzuro, zvinoreva kutiwo vanogona kunge vave nezvakabuda musarudzo dzomutungamiri wenyika. Takaonawo pamusangano wavakaita nevanoongorora sarudzo vakataura kuti ivo vasly bana mukuru anoona nezvesarudzo munyika, vakati kunyange hazvo vachisungirwa kunge vachibudisa zvabuda musarudzo mukati memazuva mashanu vanogona kuburisawo futi mazuva mashanu asati apera, zvichienderana nekuti zvinhu zvinenge zvafamba sei. So mukatarisa iko zvino muchaona kuti zvakabuda musarudzo dzeparamende nemakanzuro zvese zvinenge zvakatoziviswa. Saka maziso ese apa sarudzo pane zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Tanzwawo kuti mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vambosanganawo masikati nevaive mutungamiri wemozambique vajoakim Chisano. Sevatori venhau manzwawo kuti musangano uyu wanga uri pamusoro pei?
Musangano uyu ithink vanga vachingotaura kuti zvaka vachisano ndemumwe wevakuru vakuru vakauya kuzoongorora kuti sarudzo dzakafamba sei. Saka vanga vaendawo kunosuma kumutungamiri wenyika kuti vakaona sei mafambisirwo akaitwa sarudzo munyika.
Tanzwawo zvakare kuti pauri ipapo Godwin paHICC pane sarudzo dzanga dzichitarisirwa kuitwa dzevakaremara, pane zvati zvabuda here kubva musarudzo idzi?
Hapana chati chabuda. Ndingati kutaura kudai vari kutopedzisa kuvhota sezvamunoziva pazvigaro makumi masere zvemusenate zviviri zvacho ndezvevanhu vanenge vachimirira vanhu vakaremara. Saka vari kusarudza vanhu vaviri, senata wechikadzi nasenata wechirume anenge achimirira vanhu vakaremara. Pane vanhu vapfumbamwe, varume vana nevakadzi vashanu vari kukwikwidzana musarudzo idzi, uye vanhu vari kuvhota vangangosvika mazana matatu kubva kumasangano ese anomirira vakaremara munyika yese yeZimbabwe.
Pane matambudziko
zvinenge
zvabuenderako mberi god
ndaandichiti zvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinotarisawo kuziviswa nhasi.
Asi pane matambudziko ambotarisanawo nawo here nevari kuvhota, nekuti aionawo kuti musarudzo dzimwe dzakaitwa idzi vamwe vaiti mazita avo havasi kuwanikwa nevamwe vanenge vaine zvikonzero zvakasiyana siyana zvakatarisa vanhu kuvhota?
Hongu paita matambudziko ndingati kusvika manhera anokudai sarudzo dzisati dzapera inyaya yekuti panga paine kupokana nezuro accreditation yaifanira kuitwa asi yakagomiswa nekuti mamwe masangano anomirira vakaremara vanga vasiri kufara nezvaitwa nebazi rinoona nezvevakaremara muhurumende kana kuti disability board iro rinova kunonyoreswa masangano aya. Saka ithink bodhi raida kucheka kuona kuti vangapinda musarudzo nevapi. Saka dambudziko iri raenderera kusvikana nhasi izvokuti even kunyange pari kuvhotiwa kudai pane vamwe vanotori panze varambidzwa vanzi havakodzeri kunge vachivhota, vari kungochema-chema, asi kutaura kudai sarudzo dzatoita vari panze uye vari kutumwawo kuti zvinhu zvine zvisina kufambiswa zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Godwin. Totarisira kuti muchatiudza kuti zvii zvinenge zvabuda kusarudzo yemutungamiri wenyika.
Aiwa, tinotenda.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
mbudzi inokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namufundisi Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church vachitaura pamusoro pekukosha kwakaita kunamata panguva ino nyika yakamirira kunzwa zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Pari zvino vanhu vanofanira kunge vari kuita sei?
Ndoda kuti ndingotaura mashoko ekukurudzirana nemhuri yeZimbabwe kuti mushure mekunge tapedza kunamata takaenda tikanovhota senyika, iko zvino patava taita zvatafanira kuita, tikasumuka tikati Mwari takutungamidzai pamberi nekuda kwekuti mutungamiriri zvinotaura shoko raMwari rinoti madzishe enyika anogadzwa naMwari. Saka kana madzishe enyika achigadzwa naMwari, kureva kuti isu semaKristu tine responsibility yekuramba tichinamata.
Vamwe vanoti zvinonetsa kuti munhu angomira, chii chinofanira kunge chiri kuitwa nyanya nemadzimai panguva ino?
Kana takakumbira, munamato yedu inopindirwa nedenga. Haisi nguva yekutukana, haisi nguva yemhirizhonga, haisi nguva yekupomerana, haisi nguva yekurwa. Inguva yekuti titarire kuna Mwari takamirira, mirira pachokwadi chinokosha pakunamata, nekuti munamato unochinja zvakawanda. Hongu zvingaita hazvo kunge kunamata hakubatsire chinhu, asi regei nditaure ndichiti ruzhinji rweZimbabwe tikaenda pamabvi tikaramba tichikumbira kuna Mwari taita pedu sevanhu. Ndoda kuti muzive kuti takamirira maresults. Ngatitii Mwari kuda kwenyu ngakuchiitwa, nekuti isu taita pedu. Chinokosha kuti makaita pati yenyu makaenda mukanovhota.
Shoko raMwari rinoti chii panyaya idzodzi dzekumirira kunzwa zvichabuda musarudzo, uyezve kuti mutungamiri wenyika achange ari ani?
Ndoda kuti nditi Bhaibheri shoko raMwari rinotaura ndinokupai zvishuwo zvemwoyo yenyu, ndinozadzisa zvishuwo zvemwoyo yenyu. Saka ndoda kutaura kuvana vese veZimbabwe ndichiti inguva yekusimudzira meso kuna Mwari. Mapisarema 121 inotaura ndichasimudzira meso angu kumakomo. Rubatsiro rwangu runobvepiko? Runobva kuna Jehovha, iye wakaita denga nenyika. Ndiye kamutsvene watinotarisa kwaari, haangatongotendereri soka rwedu kuti rugumbuswe. Vana veZimbabwe ngatidzidzei kutarisa kuna Mwari patinoziva kuti hatina simba rokuita anything, asi Mwari une simba rokuita zvose.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Makai. Regai timbonzwa kubva kuna mufundisi Fortunate Hove Cooper, vanova ivo vari muno muCalifornia, nepfungwa dzavo pamusoro pekukosha kwakaita kuti vanhu vange vari pamabvi panguva iyo vakamirira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Tinosangana nemi zvakare mhuri yeZimbabwe panguva ino yatakamirira kunzwa maresults esarudzo dzanga dziri kuitika. Ikono takamirira sarudzo dzemutungamiri wenyika. Zvino ndinoda kuti tinzwe kubva kuna Isaya 63:9, kunonzi mumatambudziko avo ese Mwari akatambudzikawo, asi akavapa ngirozi yake nogara muvepo wake kuti vachengetedze. Naizvozvo ngatinzwisisei kukosha kwekuziva kuti mapapiro eangel of his presence akafukidza Zimbabwe iko zvino.
Tinoona kuti vazhinji vari kutyira kudeuka kweropa. Zvii zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro penyaya iyi?
Ngatiregei kuva vanhu vanovhunduka, nokuti tiri nguva iya inonzi Red Sea moment, yokuti tiyambutswe kwete nesimba redu asi nesimba raMwari. Iko zvino tiri pane chimwe chidanho, tiri kuyambuka. Zvino mukacherechedza kuyambuka kwevana veIsraeri, gungwa rakapatsanuka, vanhu vakafamba panzvimbo yakaoma pasi pegungwa. Ndoda kuti ndikukurudzirei kuti Mwari anoziva panogara njuzu, panogara mami wota, anotoziva kuti Zimbabwe inopinda sei kuti iyambuke. Ngatitarisei kumusoro kuna Mwari iko zvino kuti tione kunaka kwaMwari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tino tinotenda Marvelous vatereri nekuda kwenguva yedu isina kumira zvakanaka nhasi hatisi kukwanisa kukupai chirongwa chenyu chemazuva ose cheupenyu hwedu our lives asi chinodzoka svondo rinouya. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheHighlanders nhasi charohwa kekutanga kubvira makundano enhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League emwaka uno atanga. Michael Kariati anotitaurira kuti zvafamba sei.
Highlanders iyo yanga ichirova zvimwe zvikwata seri neseri kubva makundano eCastle Lager Premier Soccer League atanga. Nhasi yazorodzwa apo yarohwa 2-0 ne FC Platinum Mandava Stadium. FC Platinum yanga isiri kutamba zvakanaka mumitambo yayo yadarika zvekuti vemakuwa vanga vave kuti murairidzi wechikwata ichi Norman Mapesa arudzingwa basa. FC Platinum inove ndiyo ine mukombe uyu yave pachinhano chechishanu nemapoints makumi matatu mapoints gumi nerimwe chete pasi peHighlanders. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechipiri yasiwa nemapoints maviri chete nebhoso mushure mekurova triangle nezvibudzwa zvitatu iyo isina kudzora kana chimwe chete nhasi masikati zvekare. Murairidzi wavo Tekshua Chiragwi anoti havasi kumhanya asi vari kufamba zvishoma nezvishoma. Kunyange hazvo yakundwa Highlanders yaramba iri pamusoro nemapoints makumi mana nerimwe chete. Mutsigiri weHighlanders vaSimba imhachi vanoti kunyange hazvo varohwa nhasi mukombe watove maoko avo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti pane zvakawanda zvinoda kuti Highlanders itore mukombe uyu. Mitambo yeCastle Lager imwe yatambwa nhasi yapera seizvi. Green Fuel 1 Wange 0, Chicken Inn 0 Cranbourne Bullets 0, GPC Kariba 0 Capes United 0, Black Rhinos 2 Blue Chiefs 0. Mimwe mitambo iri kumangwana uyezve yakamira seizvi. Dynamos vs Simba Bora, Manika Diamonds vs Herentals, Yada vs Shesham. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa tinotenda zvikuru Michael nekutipa nhau dzemitambo yatambwa nhasi uye mangwana ichange ichitambwa veruzhinji vachitarisira kuti ichabuda ichivafadza.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvotarisirwa kuziviswa nhasi chero nguva neZimbabwe Electoral Commission. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwawo kuita musangano nevatori venhau pamusoro pesarudzo mushure mekunge zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvaziviswa. Mapurisa anomboedza kumisa musangano webato rinopikisa reTripleC ravaita nevatori venhau muHarare achiti ari kuda kusunga mutauriri webato iri mutsva vaPromise Mukwananzi. Highlanders inorohwa kekutanga mwaka uno wemakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muna Praxidis Jeremiah.